Moraiti wechikwata ichi Lizwe Sweke anoti ari kugutsikana nevatambi vanavo zvekuti ari kuona zvakakosha kuti vasatenge vatambi vakawanda vane mbiri.
Zvinotaridza majeti atina akasiya nevamwe ndinoona kuti tinoedza vane rusere but so far so good boys vashanu.
Asi Sweke haasi kuramba kana kubvuma kuti chikwata chake chiri kuda kutenga Prince Dube weHighlanders naRalph Kaundera weTriangle izvo zvapararira nyika yese. Sweke anoti kune vakawanda vanga vachimutarisira pasi asi aine nhoroondo yakasimba munyaya dzenhabvu muZimbabwe kunyange ave kuzivikanwa nezvaitika izvi.
Vanhu vanotaura zvavanoda kana vatingazozvivi akenge ndagara pabasa redu for a long time vanozvikotaekuta basa redu kuiendechatiedicho.
HC Platinum yakatora mukombe wekatso Laga Premier Soccer League mushure mekuruva Capes United ndokupedza ine mapoinzi makumi matanhatu nemaviri mapoinzi matatu pamusoro peChicken Inn iyo ine mapoinzi makumi mashanu nemapfumbamwe. Sweswe anoti kutamba kwavo muCup Champions League kwakavabatsira zvikuru kuti vatore mukombe wePremier Soccer League kwemakore matatu akateverana.
Zvakatikanganisa apo neapo but I think zvakatipa kuti experience yekuti tigone kutamba matemu zvakaita seiwawo.
Capes United ndiyo yakapedza iri pachinhanho chechitatu nemapoinzi makumi mashanu nemasere kunyange hazvo vakawanda vaitarisira kuti chikwata ichi ndicho chichatora mukombe weZimbabwe nekumirira nyika muCup Champions League mwaka unouya. Mutevereri wechikwata cheFC Platinum vaBernard Mujazi vanoti vari kufara zvikuru nemafambiro akaita zvino vachiti ivo kugona kunenge kudada yaikodzera kutora mukombe mukuru uyu.
I'm really happy because at the end of the day, we managed to get the job to Manda. So, I'm so happy.
Mukupera kwemutambo yenhabvu yemwaka uno, Chapungu, Chewani, Wange, neMushowani Stars, ndidzo dzakakundikana kuramba dziri muzvikwata zvenhabvu yepamusorosoro izvi, zvichireva kuti vave kuenda kuDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.